Alice Kuvea ukinconfirm kuti akasungwa takaenda naye pa St Mary's Police Station apo patakanga tadainzwa kunzi 2 and 9 achinzi anga achitsvagwa nepolisi maererano nevhidhiyo yakanga ichitenderera pasocial media. Tasvika papolice station pa St Mary's Police Station takanzi tiende kuCID Law and Order kuHarare. Kunova iko kwatakaenda tikaita maawa anokwana maviri mapurisa vachitarisa vhidhiyo kuti vaone kuti vangawane mhosva here vachitsvagiridza tsvagiridza. Panguva yatakagara ukoko mapurisa ekuCID Law and Order hapana chakakwanisa kuwana. Vakatiti tidzokere kuSt Mary's Police Station. Takazodzokera kuSt Mary's Police Station tikaudzwa isusu kuti mhosva yakanga yavapo paSt Mary's Police Station.
Vangava kupomerwa mhosva iye chaizvo?
Mhosva yavari kupomerwa nayo ndeyekuti vakakurudzira mhirizhonga pachirungu inonzi incitement to commit public violence. Ndo mhosva yavari kupomerwa nayo iyoyo. Saka zvakazonzi vatidzokere kuZRP CID Law and Order nhasi.
Munenge muchitarisira kunoita sei kumatikiti vaECIDI?
Kuti tinoti varekodwe mawondi and caution statement avo zvichireva izvo mhinduro yavo mainge nemhosva yavari kutarisana nayo. Saka tiri kutarisira kuti nhasi ndipo pavachanorekodwa mawondi and caution statement avo asi hatifungi kuti tinokwanisa kubva tanzi tiende kudare nhasi.
Sei muchidaro?
Nenyaya yekuti mahonde nekoshe nagonotitorera time asi tiri kutarisira kuti mangwana zvimwe mapepa emapurisa kana achinge ava panzvimbo mangwana ndo patinotarisira kuti tinge tichienda kumataredzi mhosva kuti vange vachinopindurira mhosva dzavo.
Mati vamboendeswa kuHarare vakadzorwa kuchitungwiza, saka muri kutarisira kuti vanomiswa pamberi pedare kupi chaizvo?
Dare ratirunge tichitarisira kuti tichange tichienda nderekuchitungwiza nekuti mhosva iyi iri kunzi yakaparirwa kuchitungwiza nekuti iri kuenderana maerenge nevhidhiyo iri kunzi vakabuda vachiramba kana kuti kupikisa zvainge zvataura zvekuti midziyo yevanhu inge ichipwanywa nekanzuru vanhu havane mapepa ari pamutemo.